Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvino vazofamba nenzira. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya, hasatisati taziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe wevarwiri vehunde yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Gurukotaro zvemhando dzemoto vafortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturi nemafuta edzimotokari. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezapu uye vari mumwe varwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati, sachigaro wezapu vaIsaac Mabuka vati vaDhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavengwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachiri norapwa zvino vazofamba nenzira. Kava zvanzi habheta vauye kumusha. Saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya. Vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya, hasatisati taziva kuti uchauya rini kuno. Sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika, vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoko.
Vadhavengwa vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende, munyori mukuru webato rezapu vaStrike Mkandla vati sebato havazive urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre, vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaiva vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru, vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment death ya Dhumiso Dhavengwa nevamwe vangu maZipra, I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
Vandlovo vati vadavengwa menzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku.
Chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadi utsinye, a lot happened but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged, he remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pePF ZAPU neZANU-PF muna 1987, vadavengwa nevamwe vavo pasi pamushakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi peZANU-PF. Vadavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Spanda muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku, vadavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadavengwa nevamwe vavo vakabva kuPF ZAPU vakazobuda muZANU-PF muna 2009 vakanomutsurudza bato reZAPU vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadavengwa vakabuda pachena vachiri kuZANU-PF kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai Zodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadhavengwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera ravaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika. Murume uyo anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe natese vachitisidzira, nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatisisina, nokuti hatine utiziro, tatine vanga vachitidzidzisa, tanga tine hwaro, tanga tine dura, tinodura ravazwa. Muti mukuru wadonha, kureva kuti mumvuri wabva. Totangira papi tichirasikirwa nemagamba akanasana baba vadhavengwa? Totangira papi ko tichirasikirwa neshasha nesirina zvemapato? Tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika, tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko, munovaziva vainzi Black Russia, nenyaya yekuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano, kwete vari kuZAPU kana kuti vachiita zvezipa, asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vaChamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika, akarwira nyika igamba zvisina kana nharo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadhavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Vadzavengwa vanga vari minister wehome affairs muhurumende yedu kwenguva yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yechimurenga. Saka chizvarwa mwana wezi ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yokwadzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa. Inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inovabato ravaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
Vadhavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvine izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi nekutati vamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nekuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savadhavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavadhumiso dhavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZupra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vamukandla nezvekushanda kwavo navadhavengwa.
Pandakatanga kunziva nguva yehondo as my commander, dhavengwa is just a soft spoken person uyauya anoda zvinhu zvorunyararo. Dhavengwa munhu uya angakamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari kucabinet ikoko kupa nyaya yezinwa. Akambouza cabinet yezinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami gemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodiclarewa nani. Vese vanodiclare magamba vadiki kuna dhavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena nadhavengwa pasi Mnangagwa under the command of dhavengwa.
Vamanyadza, tipeiwo pfungwa dzenyu pana vadhavengwa. Makamboshanda navo here munguva dzehondo idzi?
Tere ndishiriya vedu aya ndoda kudai vadhavengwa kufa kwavo it's an end of an era, the end of an epoch. Ndinoreva kuti ni he was both a nationalist vachiruma youth kuna NDP. He was also a revolutionary vakakireta Zipra. Ndikureva kuti nini quality yavo inoti kubvira perception kusvika unflinchingly kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatichi yezvinhu muZimbabwe vachisenza amuzitrago tingakangano zvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kozoita hawo machinations mamwe vahistory yakazovaita betray. Vamwe vavaishanda navo voita tena against kuvabiya yedu vekuzanula kwataivawo vaakutena vachiti tadhisikabva zvombo kugwai chaigodhisikabva zvombo sei ivo vakanga vari muwanga achizvisa dzichitoziva patakamboita joint military council yenzikumbeya kutii navo ikaita zipa tii navo vokozonzi tadhisikabva zvombo sekuno zvakasingazive kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndiri kutaura kuti nini yes he was an unflinching revolutionary fighter aikwanisa kubatanidza vanhu. Izvozvi izvi pakupedzisira pavakanga vachitaura vakatarisa revolution yekuti vakanga vatobvumirana nana Comrade Tongogara kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari ku Lancaster vakashitaura izvaitaura kuma journalist.
Todzoka kwamuri vamukandla vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi, muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakora?
Kutaura nezvake zvinotopa kurwadza, unobwasha paunotangira nopaunomufira, nokuti he was just munhu anga nefocus, munhu angachida kuti dai nyika yatongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution. Zvakare munhu uyo anga akatarisira kuti deyeno nyika anga akagara zvakanaka, vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika. Aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko. Nomumwe munhu akaenjiniya nanomiakze chidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo. Saka naizvozvo tinoziva kuti Dzarengo akaindiswa kutorongo kuchinzi akachengeta zvombo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipa kupandukira hurumende, kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti decide kuti haana mhosva.
Todzoka kwamuri vamanyadza, tichipeta chirongwa chedu ichi, tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko here kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa?
Kwapo ndo panonyanyisa kurwadza, nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira poverty hatanaye. Shuwa tinyati madhokuta akatemwa vakawanda voenda kune dzimwe nyika, isusu vanhu vichida kurapwa vanhu voenda kuIndia. Toita mahospitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyatovayavaya, asi haana chirimo, haana mabhandeji, haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo, upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India, asi munyika mavo vakaryira kuti nyika isununguke. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira kuve vari muno vafa vaine bundu pamoyo.
Vaive nhengo yezanla High Command vaBernard Manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla vaive nhengo yeZipura. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa, vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende, zvekare vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vakazivisa nhengo dzeNational Assembly kuti vaChasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi, asi vatadza kuita izvi. Mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vaChasi vatura gwaro ravo. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi mangwanani, vaChasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori, uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingadei kutevedza mutemo. VaChasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kunopindura mubvunzo mudare reSenate, izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vaMike Nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika. Vachitaurawo muSenate nhasi, Senator Simon Kaya Moyo, vanhu vezvakare mutauriri webato reZANU PF, vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri. Vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi. Mune Monyaya, mukuru wekambani ya Zimbabwe Broadcasting Corporation va Patrick Mavura vaudza komiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara marezinesi ematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vati dai vanhu vachibhadhara marezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura shamisi uye ndosaka vachigaro taura kuti mashandiro ekambani iyi ngashandurwe kuti ite zvido zveveruzhinji. Vamoyo vatiwo mishina yeZBC yaora, ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburitsa mumaterevhizheni matsva aya, vachiti vakatonyurirana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane umbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane pfenyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives svondo rapera varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa, kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa umbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare, saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise patina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzvanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidzitswa nzira dzekupandukira hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa futi diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6 Chikumi. Mune imwewo nyaya, MDC yavaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC, amai Maureen Tawenga, chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya yainganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Congress ye MDC iyi iri kuitirwa kugweru vachamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe mu MDC vachitipane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwava Morgan Tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso, kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruva vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruva vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Gore Musandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete rechibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu hatichakwanisa kuzvitenga nekeshi, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunei muchitenga nechibage?
Tingachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasi commodity vatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva.
Saka munei muchitenga kunani? Kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu. Saka kune avo bhakidi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaundi vaizoichinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutaundi kwaok kunotenga kwaok, zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndirikuita sei, ndikotambira zvaanazvo, ini ndogara panopamba zvangu nei, ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandichafunga kuenda, nokuti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho.
Ko, muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro bhari chenga changoomawo, munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kuGMB haisati yasvika taimu yendiendese kuGMB.
Ko, zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira kuno kuyapa $10, flour irita $8, bhari sipo riri kuita riri pa$5.
Flour inenge iri makg mangani? Iye raisi yamataura anenge ari makg mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg, 2 kg.
Ko, mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23, 2 liters. Kutaundi iri kuita $14. Saka kuno kutingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaundi, takutongomurayira magrosari edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Gore Musandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Round Table nasi na 8 PM tiri kutarisa nezvekongresi yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe varwiri wehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vaDumiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina nitungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazi mashumi mabili lantathu kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi uzaba ngcono, sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni lelo inkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. Umthetho ndaba we-High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla owe-Congress oqala kusasa. Umthetho ndaba kamantshi unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZibra umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kubika obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala uNkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini. Nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatshwa kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentatheli izindaba lamhla emini, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esiyehlakelela isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu, noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi uzaba ngcono, sasikhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni lelo inkululeko. La after independence encedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili isikhulumeli sika mongameli kubandla lezaphu uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yegukura hundi.
Ubaba uDabengwa usesithile silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into iyimeli into yayo He was a man of very high and rare principles. Wachia izano abanye besala because utapitape but not over it in our cheer. Katesu obe umuntu besikhangelele kuye ukuthi laba bantu ababulala ngochuku lombhuqazi kugurawundi bekhangele kuye ukuthi nguye umuntu owayekhona ngoba besifa abantu lapha yena wayesejele la ekuthuya aqunywa. So ungumthunzi osuthiya abantu kodwa siyabonga ukuthi lokhu sikhuluma ngakho. Siyambonga ukuthi ngokuzimisela kwakhe ngesibindi sakhe usishiyele ingqobo ukuthi sithwale lo msebenzi usephambili.
Umnumzana Isaac Mabuka uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhlizweni ikakhulu ama members ezaphu. But udabengwa yindoda sibili. Indoda abantu bamkhalela ilizwe lonke. So siyafisa ukuthi namhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukutona inkokheli isichile. Wayengaso inkokheli abantu bezaphu kuphela udabengwa. Ngitsho abantu bonke endaweni zonke eziningi bamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Isihlangane ngakhona namhlanje ukudilika kwentaba engingakutsho ngomdala ukuthi sikonakele elizweni, sonakalele isizwe, sesizintandane, intandane ezipheleleyo. Yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapho. Singokuzintandane kwedonke okuzaxotshelwa le ebusika kuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kadabengwa yokulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Ubaba uDabengwa imaze ngo 1963. Ubaba uDabengwa yiba basirecruitayo uyouth saba ngama youth under ubaba uDabengwa labo Bush labanye. Kati ke uba 9 umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile ku-struggle angazange ukuthi laye ake yenze okunye. Ubaba uDabengwa ngibuhlungu okunye okumangalisayo ngalisayo. UDabengwa ufele isizwe sonke nxa sisithi kafela ngizapho. UDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe notizapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uDabengwa uchiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ube ngumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonile emini sisalibele wabe eflatela uba kuDabengwa wasichiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasichiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe. Uchiye njalo iSouthern Africa yonke isehlisa izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke, elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke qala from colonialism waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized, elwisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi obususele masikhangele abaholi bethu abaphuma from i-liberation movement. Nguye yedwa kade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini, abantu bahleli kuhle yini, abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu kakhulu njengebandla lezaphu. Siyakwazi ube ngumholi wethu sikusela siphuma kwi-Unit Accord ngo-2010. Ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lowo ozayo kodwa akusabanga njalo njengoba seflatele ungakafiki leso sikhathi. Silokhu dana kakhulu njalo siyakhala lemuli umama uMakhumalo labantwana nabazukulu bakhe sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba saba ngabantwana bakhe sonke sibanengi njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibanengi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMuyi uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982 besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotsholwana komanyano oweUnity Accord phakathi kwezanu lezaphu uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano bacabanga ukuvuselela ibandla lezaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe unkosikazi zodwa Dabengwa abantwana kanye labazukulu kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Eloba enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Ngilahlekele kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ube ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Usengumuntu ozaritaya enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress kodwa kusabanga njalo silahlekelwa ngumthunzi singathi langa lisene lemini sibalizele anyamalala umthunzi ebesikiwo ngoba nguye okade esele noma igrouphu le eyasikhululayo okade sakataleka ukuthi abantu baphila njani ukuthi abantu balakakuhle yini abahlukumeza yini. Ibe nguye esele okade lethelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeza futhi lahlekele kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe wakhulula konke le-Southern Africa indalo yakhe umuntu owaqhubekile yonke elela amalungelo elintu elela ukukhululeka kwabantu abamnyama elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe uqamuke umgogodla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami nginje bengibe ngihlanganela ngimbingelele anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe eyale ukuthi inkomo ziqunywe eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngesingakithi-ke singunini nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe umnika ubukhosi. Lahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukanisa ubaba uDabengwa lo the late uVice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Yinto ebuhlungu ye kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu laye esibonisa ukuthi yenziwa njani alo kuyiwakhi. Ubaba uDabengwa ube lesifiso akade lazo lanxa isikhathi esesiya uhamba engumuntu eleqhubu akasabi bonanga nekakulela impilo yakhe yonke. Akayibonanga izinto azikhululekileyo, akasayibonanga inhlalakahle le akabeyidinga bekudlala ukujaha kwabo sempilo. Ibe lesifiso esikhulu kakhulu, njalo impilo yakhe yonke ube esila ukuthi enelise ukuthola lokho ababekudinga. So yiligasi akusela yona imisebenzi njalo akusela wona esizaqhubeka ngawo esizathu sizazama ukulandela isifiso sakhe, silandele amacebo akhe lemfundiso yakhe ukuze sifike lapho ayekhangelele khona ukuthi sisebenze ngesizwe seZimbabwe lapho okulokukhululeka khona okungelabandlululo, okungela ukwephulwa kwamalungelo abantu, okula ikhonomi esebenzayo, okulezibhedlela ezisebenzayo. Nanamuhla nje uvela emazweni akhashana edinga khona ukuthi ethole isibhedlela esisebenzayo njengoba lapho elizweni zingekho. Isifiso sakhe zonke lezo, so njengebandla siyalandela khonoko asinisa khona asibonisa khona indlela asibonise yona sizayilandela sibe sefika kwiZimbabwe ekhululekileyo, Zimbabwe esebenzayo for wonke umuntu.
Baba Mathema, bakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare, kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha azalwa khona. Kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngaphi?
Ngizathanda ukuthi ngiqale ngibalekele ukuthi ubekwa ngaphi, ngizakuphendula ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho, ngiduduze ubaba lo uMaphosa, ngifisa ukuthi ngimvezele lokho ukuthi inhlathu kayife. Inhlathu ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona, uJesu wayekhona wahamba, kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokho elisimakade lokho elithunyelwa lisiya phambili. Ngibe sengivuyela-ke kulokho okokubekwa, ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuli. Angizange ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadiklewa ukuthi angaya i-Heroes Acre. Nxa imuli te yona angahamba angaye i-Heroes Acre, angadiklewa njengeqhawe, kube esedikleyiwe imuli yakhe. Nxa ithe yona hhayi, thina besize sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe, ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi inamuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamuchirai Mukura, uNyasha Mphahlo loFarirai Gumbonzwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome lomnumzana Jeremiah Bamu. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans kanye labebandla eliphikisayo elama-Democrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lomlawuli wedale leCongress olilunga lama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi egasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana labe-Russia kudaba lokuphazamisa ukhetho lweMelika ngo-2016. Inhloko kahulumende yakwele India uNarendra Modi osanda khetha ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla we-Congress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC umnumzana Jacob Mafume utshela umhlangano lentathelizindaba eHarvest House ukuba kakukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers have
singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazwe. Amagqwetha ethu yiwo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili ngomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Ngakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhonoko loba yini engenza umiso lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli unkosikazi Dorcas Sibanda.
Ngikhuluma nje ubaba uChibayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge-community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana be-Party of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli kukhethwa i-leadership ye-party. So akulanto ezasibisela emuva i-transport silungisiwe ukudla sokulungisiwe indawo zokuhlala kulabo ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. So sonke all the roads are leading to Gweru. Akula nto ezasifisela emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MD7.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le esilayo kathesi, MDC Alliance, yena abantu abama besithi kuhanjwe court kubuyele ku-2014, abantu abo bafuna ukudelete i-alliance, bafuna ukukhipha i-component ekuyele uHashimencube, bafuna ukukhipha i-component ekuye la mabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu laba bona vele kumele ukuthi kufanele ukuthi sikhale ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi i-party bayithi MDC Alliance, akumelanga ukuthi ihlutshwe izinduku zenye iparty to that alliance. Nanti yabona ukuthi MDCT ngenye la yabuya ku-alliance nxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa yikuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sesekhona.
UChamisa yena kwakumele ukuthi esengene ku-alliance kwakumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance le bayisekele ukuthi ibe yiparty i-alliance ibe lama-structures ye-constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wani we-MDCT wama-issues e-MDCT ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle uma usu-analyze uzabona ukuthi labo benjani uChamisa abarongo kukhona ukurongo abawuvezayo obeza ukuthi abantu laba beze begcine besilwa beze befike emakhodi asikuthi phela abantu lisebenza lokhu ngapho kusukelana nje umuntu useqasha kwikhodi no kuyakule somewhere lapho laphambanisa khona ungakhaya ukushayamisa indlela owakhula ngayo ngena kupower kuningi owakuvayolethayo kumthetho we-MDCT angitsho ikhosini ne-MDCT and abantu laba they are using that ukuthi benjani bethi let's go back to 2014
ngakwelinye icele abe-MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe-supreme court bephikisa isinqumo esanikezwa ngu-justice Edith Mushure emthethwandaba we-high court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo e-congress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi okhokhele iqulo lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe-MDC ngu-advocate Thabani Mpofu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela usomabhizimusi amathuba amanengi njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika lakwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walonyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabathakazelela lombukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omningi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Izimisombona angibona iright anti yiyo ukuthi sihlangane abantu abase-America like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe i-stress zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani ku-Zim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibini?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but ngalawo ngumuntu othanda like mina into entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola la ma deals. I mean, it's a lot of things you can gain from Zim Expo. You find vele abanye abantu ugcina sengabangani like for life, yabo.
Ngisifiso sakho ukuthi nqa vele ikhona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento ezinjalo.
Ya mini nga isifiso sami nga lo ngalo kukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awundimindi nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada ukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi indawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo ilanguage yokukhulumayo you can easily maneuver like Zim Expo. I mean I think Zim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu. Iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Zim USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi yinto yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela lezinto abazenzayo behlezi elizweni lasemelika. Ngiyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befika bakhetha ukuthi baye khona.
uNkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eMaryland bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.